Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 12, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro muPretoria, South Africa ropinda muzuva repiri richizeya nyaya yekuti magwaro eZimbabwe exemption permits owedzerwa nguva yekushanda here kana kuti kwete. America yobatsira Zimbabwe nemari yekugadzirisa masvingo eGreat Zimbabwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voita musangano nemutungamiri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekusvika kumagumo kwemagwaro eZimbabwe exemption permits musi wa 30/10 gore rino yapinda muzuva repiri ichizeiwa nedare repamusoro remuPretoria muSouth Africa. Nasi gweta riri kumirira gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi, Advocate Ismail Jami vaudza dare kuti kana rikatevedzera zviri kudiwa neveHelen Suzman Foundation avo vari kumirira zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits aya kana kuti mazep, zvinenge zvoreva kuti dare rinenge ropindira pamashandiro ehurumende zvinova zvisingaenderane nebumbiro remitemo rinoti mapazi aya anofanira kushanda akazvimirira kana kuti separation of powers. Vajami vativo izvi zvinoitika chete kuti dare ripindire kana paitika zvinhu zvinenge zviri zvikuru chaizvo kwete zvidiki zvakaita semapepa EZEP. Vativo chikumbiro cheHelen Suzman Foundation chekuti nguva yekugara munyika iyi iwedzerwe negore nemwedzi misere kune vane mapepa EZEP aya zvakangofanana nekupidigura danho rakatorwa navaMotsoaledi. Nyaya iyi iri kuenderera mberi ichinzwikwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reZEP Holders Association vaEdward Muchatuta kuti tinzwe maonero avo.
Ndiriwo mumwe wemaZTP holders acho. Saka mukana wamuri kutipa wakanaka nekuti nguva diki yatinobva tiri kusangana nawo. Nguva zhinji tinotaurirwa nevamiririri vanozotaura nyaya dzedu nepasi.
Tanzwa kuti maswera muri kudare reHigh Court kuPretoria uko zvakamira sei?
Iko zvino hatisatanyaso kwanisa kuona zvakajeka pane zviri kuitika mumatare pari zvino. Asi tikuona nekufamba kwenguva kusvika musi wechishanu pachapera kupiwa umbo hunobva kumagweta eHome Affairs nemagweta akamirira maZTP holders, ndopatinenge tane mukana wokunyatsoona kuti zvingangonanga kupi.
Asi tichitarisa zvataurika kubva nezuro nanhasi uno, muri kuonawo sei?
Pari zvino tichiteedza zvakaitika nezuro Helen Suzman Foundation rakapira zvarainge riinazvo magweta acho kudare. Pane zvavakapa takazvititambirei. Asi pane rimwe saidi hatisi kunyatsonzwisisa kana vachiti pari kufanwa kutanga paitwa consultation kuti Home Affairs iende kuvanhu ivaudze nedanho rariri kutora. Ivo veHelen Suzman Foundation zvinova kuti danho rika rikazotorwa rekuti isusu tisakwanise kugara nekusenza muSouth Africa zviri pamutemo vanozozvitambira kumberi uko zvinogona futi kuzotiomera.
Kune vanonzi vakatumirwa nehurumende yeZimbabwe vari kunzi vari muSouth Africa kuti vazobatsira vane magwaro iwaya semi. Muri kumbosanganawo nawe here?
Mukoma Ivanzi, dai hurumende yedu yaita rudo rwevanhu nekuti iko zvino hakuna kana patiri kusangana navo vanhu ivavo, asi tirikungonzwa mumamidhia vatitori venhau muchitaura kuti vari kuzoti. Muri kumbovabvunzawo here vasangana nevanhu vangani kana kuvakumbirawo kuti vakutorerei mafotos evanhu vacho vavari kusangana navo pagiraundi? Hakuna munhu ane ZTP permit ari kuda kudzokera kumusha. Vanhu vane vana vari kudzidza muno, vari kusenza muno, vamwe vacho vana vavo vari kubhadharirwa mari dzechikoro nevanhu vari kusenzera. Hapana pokuti munhu iyeye angade kuenda kumusha.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZEP Holders Association vaEdward Muchatuta vachitaura vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7. Muchungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaudza vanhu kuBelfast Northern Ireland kuti vanovimba kuti hurumende yemubatanidzwa inogona kutanga kushanda zvakare, vachivimbisa kuti izvi zvikaitika America yakagadzirira kusima mari inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti 6 billion. Bato reDemocratic Unionist Party remunyika iyi rakabuda muhurumende yemubatanidzwa paita kusawirirana mushure mekunge Britain yabuda muEuropean Union kana kuti Brexit. Bato iri rinoda kuramba richidyidzana neBritain, asi rimwe bato guru reSinn Féin rinoti rinoda kudyidzana neIreland. Muri yava Biden ine midzi muNorthern Ireland. VaBiden vaitawo musangano nemutungamiri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak, uye vari kutarisirwawo kuti vachashanyira dzimwe nzvimbo dzemuNorthern Ireland kutanga nhasi namangwana. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBelfast muNorthern Ireland vaMasimba Mavaza vanove nhengo yebato reZANU PF, asi vari kutaura vakazvimiririra vanoti vagari veBelfast vari kufara zvikuru nekushanya kwavaBiden uye vabuda neuwandu hwavo kunyangwe kuri kutonhora zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaMavaza naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Mutungamiriri wehurumende yenyika yeAmerica vaJoe Biden vari muno muRepublic of Ireland, apo vari kuya kuzocherechedza makore makumi maviri nemashanu erunyararo rwakabvumiranwa pakati pevairwisana munyika yeIreland. VaBiden midzi yavo dzinzarawo rinobva kuno kuRepublic of Ireland, saka vane hama dziri muno dzavakasangana nadzo nezuro vana baba munini, sekuru, zvizukuru nezviteteguru zviri kuno.
Asi vaita hurukuro nemutungamiri wenyika yeBritain vanga vari kukurukura nezvei?
Vakasangana nemutungamiriri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak vasangana muno muguta reBelfast. Vakatanga vasangana pamuzinda wendege, pavakasvika vakatambirwa, vakaratidzirwa kune hama neshamwari nemakurukota ehurumende eRepublic of Ireland. Vazokurukura zvakati wandei navaSunak pamusoro penyika yeIreland. Vachatara zvakare pamusoro pekubuda kwakaita Britain muEU nezviri kuchemwa-chemwa neRepublic of Ireland kuti Britain inge ichigadzirisa zvavari kuti izvo hazvina kufamba zvakanaka. Uyezve vaJoe Biden vari kutarisirwa zvakare kuti vachazodzoka kunyika yeEngland kunenge kuri kugadzwa umambo Charles wechipiri, vachagadzikwa umambo musi wa5 musi wa6 May kuLondon. Ende vanga vari kukurukurirana zvakare nekuda kwekukokwa kwavakaitwa kuti vauye kugadziriso iyoyo.
Kushanya kwavaJoe Biden munyika iyi yeNorthern Ireland kuri kutambirwa sei?
Zvikuru sei zvatinoona pano ndezvekuti kuuya kwa Biden vazhinji vemuno munyika meRapid Violent vafara vanga vakamira mumigwagwa vamwe vakaungana pari kuitira musangano vachifarira kuti vanofarira kukudyidzana kukuru kuri pakati peAmerica neRepublic of Ireland. Iko zvino izvi pandakamira muno muBelfast kuri kutonhora hako chando kuchinairira kumvura vanhu vazhinji vakamira mumvura imomo vachipembera nekusimudza maoko nekungofarira kuda kuti mutungamiriri weAmerica paachabuda dzimwe dzengu achawana mukana wekutaura nawo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBelfast muNorthern Ireland vamasimba Mavaza vanove nhengo yeZanu PF asi vari kutaura vakazvimirira vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Hurumende yeAmerica yavimbisa kuramba ichibatsira Zimbabwe nemari yekuchengetedza tsika nemagariro ayo kuburikidza nekuchengetedza nzvimbo dzekushanyirwa dzakakosha pamwe nezvimwe zviwanikwa zvine chekuita netsika dzechinyakare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzekupeta chirongwa chekuvandudza midhuri yenzvimbo yekushanyirwa yemasvingo eGreat Zimbabwe ayo angaondomoka, vakafanobata chigaro chemiriri weAmerica muZimbabwe muzvare Elaine French vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira Zimbabwe kune dzimwe nzvimbo dzakakosha dzakadai.
Congratulations to all our partners on a job very
United States inofara kutsigira chirongwa chaAmbassador Fund for Cultural Preservation Project. Takashanda nemasangano akawanda kuti basa iri riitwe uye tinoti makorokoto nevese vatakashanda navo kusanganisira bazi reNational Museums munyika pamwe nehurumende. Ticharamba tichitsigira zvirongwa izvi.
Muzvare French vati nyika yavo yakabatsira Zimbabwe nemari inosvika zvikuru matsana manomwe nemakumi matanhatu kana kuti 760,000 United States dollars kwemakore gumi nemashanu apfuura uye vacharamba vachibatsira nekuti dzakakosha. Chirongwa chekuvandudza mudhuri weGreat Zimbabwe pamwe nekubvisa sora relandana kamara chakatanga mugore ra2018 uye hurumende yeAmerica yakaisa mari inodarika zviuru makumi mana kana kuti 40,000 United States dollars. Vati zvakakosha nekuti zvinoita kuti tsika nemagariro evanhu muZimbabwe achengetedzeke uye azokwanisa kuonekwa nevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira nyika yavo. Kurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vati hurumende inotenda zvikuru nerubatsiro rwabva kunyika yeAmerica uye vanotarisira kushandidzana zvakanaka.
We are heartened by the fact that you choose Great Zimbabwe among thousands of other heritage sites across the world.
Mwoyo yedu inofadzwa zvikuru kushahwa pakati pezviuru zvenzvimbo pasi rose kuti tibatsirwe nemari yakabva muhomwe yeAmbassador yekuchengetedza tsika nemagariro uye ndoda kutora mukana uno kutenda maitirwo ezvakadai ndakamirira vanhu vemasvingo. Aiwa tinotenda.
Izvi zvatsinirwawo namambo wenzvimbo iyi achangobva kugadzwa svondo rapfuura asi zvine mutauro nevamwe mhuri yavo. Ishe Matubede Mugabe
zvichirena kanzi ndoda kutenda chirongwa chanhasi chakaunganira chekuti chekuuraya zvinonetsa zvimwe zvirandana kamara yanetsa nzvimbo inoi. Saka tichaona kuti nzvimbo yatakatogara panapa yakatogara landana. Saka ndinoti hama dzangu dzakambobetsera nemari rambai muchidira.
Vachitaurawo vakamirira gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe, mukuru webazi rezvekuchengetedza kwezvivakwa zvekushanyirwa kwenyika muzvinafundo Sara Ferreso vati
tinotarisira kuti kuchaitwa mimwe mishandira pamwe yakaita seiyi munyika nevanotibatsira kuitira kuti bazi rezvekushanyirana rive rinovandudzwa roenderera mberi zvakanaka.
Gari wemunharaunda yeGreat Zimbabwe angari pamhemberero dzanhasi vafanos matura vanoti zvakanaka zvikuru zvakaitwa panzvimbo yavo iyo inovapa mabasa neraramo nemhuri dzavo kubva mukushanyirwa.
Kuchengetedzwa kunokuita nzvimbo ino kunoita kuti vashanyi varambe vachiuya vachizoona nzvimbo ino. Mukuona kwavanoizoona nzvimbo inoi necommunity inobhenefita kudarikai zvakasiyana-siyana. Vanhu vanoona mabasa, vanhu zvavanotengesa zvakafanana namasculptures zvakafanana macrafts zvinowana vanotenga vanhu vowana mari.
Kuvandudzwa masvingo eZimbabwe kunobatsira kusimudzira upfumi hwedunhu iri kubudikidza nemari dzinouya nevashanyi. Zimbabwe Tourism Authority inoti Zimbabwe iri kuedza kuwedzerawo vamwe vashanyi kubva kunyika dzekumawirira nekumabuda zuva nekutumira vashanyi vanenge vachishandisa kumizinda yenyika iyi. Donzo rehurumende nderekuti panosvika gora 2025 inge yava kukwanisa kuwana mari inosvika mabhiriyoni mashanu mukushanyirwa kwenyika. Takamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Kanzuru inoona nezvesarudzo muSADC yeSADC Electoral Advisory Council yakapinda munyika neZuro uye yatanga kuita misangano nehurumende vemapato anopikisa vatori venhau pamwe nevese vane chekuita nesarudzo. Kanzuru iyi iri kuda kuona kuti Zimbabwe yagadzirira sarudzo here ichiteverawo zviga zvesangano reSADC kana kuti SADC Principles and Guidelines on Elections. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau sachigaro wekanzuru iyi Justice Tichema Dlamini vekuEswatini vati vanoda kuona kuti zvinhu zvakamira sei panyaya dzematongerwo enyika uye kuti mune runyararo here kuti nyika iite sarudzo dzakajeka.
Mission is to do an assessment that will help SADC to know if Zimbabwe is ready and prepared, actually not just Zimbabwe, the commission which is in charge of the election, to know if
ongororo yatiri kuita ichabatsira SADC kuti izive kuti zeki yagadzirira here kuita sarudzo.
Vacho vanoda kuona kuti vatori venhau vari kuita basa ravo vakasununguka here uye kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kupiwa mukana wekushambadza here panhepfenyuro nemapepanhau ehurumende. Vachitaura pamusangano uyu mupepeti wenhau wesangano reZimnow Muzvare Monica Cherumpamba washe vaudza kanzuru iyi kuti vanotyira kuti vatori venhau vachashungurudzwa nevemapato ezvematongerwo enyika sezvange zviri kuitika mukati memwedzi yapfuura.
Pasarudzo dziri kuuya tiri kutarisira kuti mapolitical parties vaite commitments yekuti vatori venhau vanouya kwese vanoenda kwavanoda vachitora nhau vachiudza vanhu zviri kuitika pasina anovavhiringidza, pasina anovarova, pasina anovatorera zvavanoshandisa pabasa.
Izvi zvapfigirwawo nemupepeti webepanhau rethe Herald vaHatred Zeninga. Avo vati vatori venhau vebepa ravo vanoshungurudzwa nevemapato anopikisa. Imwe nyaya yabuda mumusangano uyu ndeyekuti kunyange hazvo mutemo wesarudzo uchisungira kuti ZBC ipe mikana yakafanana, ZBC haisi kuita izvi. Asi mukuru anoona nezvemaredhiyo muZBC vaRobson Mandu vati ZBC inopa mapato ezvematongerwo enyika mukana zvichienderana nekukura kwawo.
Saka tinongovapa nguva inoenderana nezvavanenge vainazvo nepavari kupinda. Tinongovapa nguva inoenderana naizvozvo. Ndo inonzi pachirungu equitable approach. Hapana equal approach yekuti vanhu vangati 50-50, hapana 50.
Vamwe vakaita savashingirai vambe vePost on Sunday vaudza kanzuru iyi kuti havafariwo kuti ZEC haiburisi mashoko kuvatori venhau panguva yavanenge vachiada.
Asi mukatarira munoona kuti ava vanoita basa rekurana maelections muno muZimbabwe, maitiro avo haana kujeka, haana kunatsotwasuka mukuburitsa nekutepfenyura kwavanoita mashoko, kumuhambisa kwavanoita basa ravo. Ruzhinji rweZimbabwe ruri kutarisa.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kushanda nevatori venhau vese. Vakatiwo vatori venhau vanofanira kuita basa ravo vasina divi ravakarerekera.
Naizvozvo vatori venhau vose tinovatambira nokuvaona
tichiona zvakafanana asi tichivimbawo kuti nayo vatori venhau vachationavo semaonero avanoitawo vamwe vasingatari kana kuzonyanya kutaridza divira vakareka.
Mutauriri weTriple C Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti
vatori venhau vestate kana kuti vehurumende vanonyanya kupazza nuPF mukana havatore nhau zvakaenzana. Saka munoona kuti news dzese dzingave dzemuradio kana kuti dzemutelevision dzinenge zvichingopembedza chete vamunangagwa mhuri yavo vana vavo, hamumbonzwa nyaya dziTriple C kana kuti nyaya dzemacitizens kana kuti dzeopposition dzichitaurwa imo.
Justice Tichema vati zvakakosha kuti vemapato ezvematongerwo enyika varemekedze vatapi venhau nekuti ndiwo anoshambadza zvirongwa zvavo. Vativo vachasangana nevemapato ezvematongerwo enyika mapazi 11 ehurumende anosanganisira rekuburiswa kwemashoko, mapurisa, mutemo, vamiri venyika dzemusadic neau muzimbabwe pamwe neunited nations. Komiti iyi ichapedza ongororo yayo muzimbabwe musi wa20 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchichisi wekuManhattan muNew York vaAlvin Bragg vaendesa kumatare sachigaro wekomiti inoona nezvemutemo mudare reparamende reHouse of Representatives vaJim Jordan vebato remaRepublicans vachivapomera mhosva yekuda kuvhiringidza kuchuchisa kwavari kuita vaimbova mutungamiri wenyika vari vebato remaRepublicans vaDonald Trump. VaTrump vari kupomerwa mhosva dzinodarika 34 dzine chekuita nenyaya dzeuori uye dzekutiwo vaibhadhara mari dzevharamuromo kune mamwe madzimai vavanonzi vakaita navo zvepabonde. VaJordan vari kuti komiti yavo iri kuda kuferefeta kwainoti kutadza kuchuchisa vanenge vapara mhosva mudunhu reNew York. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres avo vakashanyira Mogadishu, Somalia nezuro vanoti vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 6.5 million vemuSomalia vakatarisana nenzara inotyisa nekudaro vanoda kubatsirwa nechikafu. VaGuterres vanoti rubatsiro urwu ruri kudiwa kubva iko zvino kusvika mumwedzi wachikumi gore rino. Nengo dzeUnited Methodist Church muAfrica dziri kusangana svondo rinouya muJohannesburg, South Africa kwemazuva mashanu pamusangano weUnited Methodist Church Africa Forum uyo unotarisirwa kuzeya remangwana rekereke iyi. Nengo dzekereke yeUnited Methodist pasi rose dzinonzi hadzisi kuwirirana pashanduko dzinonzi dziri kuda kuunzwa mukereke iyi. Vatendi vemuAfrica vanonzi vari kuramba shanduko dzakaita sekuti vanoita zveungochani vave vaparidzi uye vanonzi vari kudawo kuti kereke izvimiririre muAfrica kwete kuramba ichiwana rubatsiro kubva kuAmerica. Musangano uyu uchaitwa kubva musi wa20 kusvika 25 mwedzi uno uye unonzi uchapindwa nenhengo dzinobva kunyika dzinodarika 20 kusanganisirawo Zimbabwe neAmerica. United Methodist Church inonzi ine nhengo dzinodarika mamiriyoni mashanu dziri muAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevachataura pamusangano uyu mufundisi Lloyd Nyarota avo vari kuCanada kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi, kune musangano uri kuitwa muJohannesburg musi wa20 to 24 April. Musangano uyu uri kuitwa neUnited Methodist Africa Forum ndoo vari kusangana kuti vaungane vachikurukura nezvenyaya dziri kuitika muchurch yeUnited Methodist Church kuti watarise remangwana rechechi United Methodist Church muAfrica uye kusanganisira mupasi rese.
Musangano uyu wakakosha zvakadi, Reverend Nyarota?
Musangano uyu wakandemiri musangano wakakosha zvikuru. Ma United Methodist muAfrica ari kuti tuda kuona kuti tiri kubvepi, tiri kuendepi sechechi United Methodist. Tinezenge tichifamba sei kuenda kune remangwana kumakore padanga darike zve 100 kuti Mwari watipa makore akadaro pamberi pedu.
Zvi zviri kutariswa kuzeiwa.
Vhangeri riri kukura muAfrica. Saka tinoda kunangisa kuti remangwana rekukura kwevhangeri kuti rirambe richikura. Zviri kutaura izvo kuti takuda kusvikawo patinozvimiririra, patinozviriritira, patinotaura kuti takugonawo kuzviitirawo zvinhu zvedu, kusimudzawo mari dzatinodzidzisa tega vana vedu. Pane kungoramba tichiti tiri kuda scholarship. Takuda kusimudzawo mari dzatinozvichengetera nherera dzedu. Pari zvino mari zhinji inochengeta nherera idzi inobva kuAmerica. Mari zhinji dzinowaka machechi dzinobva kuAmerica. Saka takuda kusvika pekuti tingaite sei kuti vafundisi vedu vachengeteke zvakanaka muAfrica uye tichichengetedza unhu hwedu netsika dzedu sevanhu vemuAfrica. Tichigashira dzidziso inobva muBhaibheri semagashirira atakaiita sezvizvarwa zvemuAfrica nemanzwisisiro atinoita shoko raMwari sezvizvarwa zvemuAfrica.
Tinozva kuti imi Reverend Nyarota muri mumwe wevanhu vachataura pamusangano uyu. Zvii zvamuchataura nezvazvo?
Ini ndakakumbirwa kuti ndizotaure pamusoro unotaura nekuti United Methodist Church muAfrica yakura, yatingati dai ari munhu yabva zera, yakugona kuzviitirawo zviro zvayo. Ichechi inoramba yakatsika pane dzidziso yemuBhaibheri. Tikange tauya kune idzi nyaya dziri kunetsa dzechingochanidzi, isu chechi yemuAfrica tiri chechi isingagashiri dzidziso yakadaro. Tiri chechi inoti kana munhu achiita kararamiro kakadai haangagoni kuti agadzwe kuwa musandiri muchechi yeUnited Methodist muAfrica.
Ko imiwo sevatendi vemuAfrica makamira papi pashanduko inonzi yave kuda kuunzwa mukereke yenyu?
Nekuti zviro zvakupera kusanduka-sanduka mupasi rese, takaona kuti chinhu chinokosha kuti tisangane sevana vevhu, sevana veAfrica, semaUnited Methodist, tikurukure kuti zvatakuenda nemasandukira akuita zvinhu mupasi rese. Hatidi kuti isu tubatwe takaitwa chikuku watawata. Uye hatidi zvakare kushandiswa nemamwe marudzi wanenge waine matambudziko avo nenhamo dzavo nehondo dzavo dzavanenge vachirwa kumamisha kwavo. Saka takaungana kuti isu hatidi kubviswa pachirindo, hatidi kubviswa parudairo rwedu.
Nderipi shoko ramungasiyira vateereri pane inonguva?
Hama dzangu, soko randinokusiyirai muzuva ranhasi ngerekuti Jesu Kristu ndiye nzira, ndiye chokwadi.
Avo vanga vari nhengo yeMethodist Church uye mumwe wevachataura pamusangano weUnited Methodist Church Africa Forum, Reverend Lloyd Nyarota, vachitaura vari parunhare muCanada. NaJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk, The Connection, Diaspora Forum nasi na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits, iyo iri kunzwikwa mudare repamusoro muPretoria, South Africa. Magweta ari kumirira zvarwa zveZimbabwe achirwisa kuti zvisadzingwe muSouth Africa musi wa 30 Chikumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro muPretoria ropinda muzuva repiri richizeya nyaya yekuti magwaro eZimbabwe Exemption Permit owedzerwa nguva yekushanda here kana kuti kwete. Kanzuru yeSADC inoona nezvesarudzo iri munyika kuzoona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana here kuita sarudzo gore rino. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokonekai nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGeina Saidi Gumede.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 12 kuMabasa 2023. Ngingathi ngolesithathu mhla ka 12 kuMabasa 2023 ngugeino kuMede Saidi endabeni zethu namhla.
Intsha ayishiya lesidakamizwa lokudakala. Badinge ezinye indlela zokuzilibazisa.
Umongameli Emerson Mnangagwa ungene umhlangano omkhulu wabatsha namhla lapho bekulabantu abaningi abathi akumelanga abatsha basebenzise izidakamizwa.
Libito laleli bandla kuthiwa yiSADAG Electoral Advisory Council. Leli bandla leli likaSADAG ngilo leleluleka SADAG etinzabeni tonke ephathelene nelukhetho kulama member states.
Abakunhlanganiso yeSouthern African Development Community bakwele Zimbabwe. Bakwele Zimbabwe lapho abahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa eZimbabwe lonyaka.
Siwazwile ama-argument alezi sindo mhlangothi zonke. Thina njengeZimbabwe community lokho sisaqhubeka sithi thina vele lolu daba lwayenziwa as a political decision, vele lufuna ukuxazululwa as a political decision.
Abadabuka eZimbabwe abalama Zimbabwe exemption permits bathi balandela kakhulu okwethulwa emthethwandaba ngodaba lwamaphephala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatsha akumelanga basebenzise izidakamizwa ngoba zibisela muva impilo yabo njalo zibhidliza ilizwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasbanda.
Umnangagwa wethula amazwi la namhla kobulawayo lapha angene khona umhlangano oqoqwe ngabenhlanzo yeVision 2030 Movement ngaphansi kwesihloko esithi Creating a young people-led economy by 2030 through fighting drug and substance abuse. Umnangagwa utshele abatsha laba ukuthi uhulumeni wakhe wenza imizamo yonke yokumisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo ngokubopha bonke abathengisa nokuthatha izidakamizwa. Umnangagwa uthe abasakhulayo kumele bananzelele ukuthi bazinkokheli zakusasa.
Lizinkokheli zakusasa endelani kusasa lizaba ngabake abazinkokheli. Lingakuthathi kancane lokho. Liqiniso lempilo indikimba yenu yalomhlangano yokuthi ukwakha inotho entsha yelizwe ekhokhelwa ngabatsha ngo-2030 ngokulisana lezidakamizwa siyayamukela ngenxa yomumo okhona.
Kusanjalo umculo kobulawayo uSandro Ndebele omunye ophatheke kuhlelo lwabatsha lweVision 2030 Movement le Women for ET uthi usengene kwezombusazo okwenzela ukuncedisa abasakhulayo.
Eneza encourage abanawangi nabasakhulayo ukuthi asithingele izindlela zokuthi siphile kulokuthi sibe sithathe isidakamizwa.
Bekunabantwana abaningi bezikolo zama-secondary schools akobulawayo emhlanganweni lo. Mnumzana Leroy Moyo ngumbalisi osakhulayo weMakhwekhwe Secondary School.
Ama-drugs affect kuphela esikolo. Ase affecta yonke community. Abantwana abaningi vele these days hey ama-drugs bachayisa. So bekunethuba elihle nje ukuthi abantwana bethu kulungiswa ngendaba lezi ama-drug abuse.
Amazwi kaMoyo agcizelelwa ngumbalisi uMandlovu.
Ngizile ukuthi abantwana la thi sizafika sibatshele khona ukuba esikufundela ukuthi ama-drugs kawalunganga. Isifiso sami ukuthi ngabe bona laba bema-drugs campaign babuya ezikolo kwenze ukuthi kufunde isikolo sonke. Okay, because as we speak kathi sifuna sibe le 5 sithiye something like 1000 students ngale ababe bengafundanga. So siyafisa ukuthi ngabe babuya bafundiswe isikolo sonke.
Kulabanye abamele inhlanganiso ezijene yakade besembuthanweni lo. Omunye wabo umnumzana Bethemba Ngwenya weZimbabwe National AIDS Council. Ungwenya ukhuthaza abatsha ukuba baziphathe kuhle ukuze bengabanjwa ligciwane le-HIV AIDS.
Intsha ayishiya nelezidakamizwa lokudakala. Badinge ezinye indlela zokuzilibazisa. Kungaba ngama-sports, kube imisebenzi yezandla, but sizame ngazo zonke indlela ukubakhuthaza ukuthi bathiye ukudakala. Njalo inkuthazo yami ebadaleni futhi. Abadala sinazileleni ukuthi asiphi abantwana imali matayana abangakwaziyo ukuthi bayise ngayo. Ngoba imali nalenye i-pocket money igcina sibaningi kakhulu, abantwana begcine be-experiment ezintweni ezidakayo.
Udubo lwezidakamizwa lusabalele ilizwe lonke kwele Zimbabwe. Lanxa umnangagwa womnyaka ophelele wasungula umkhankaso wokulwisana lomkhuba omubi lo wokusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa, owe-National Anti-Drug and Substance Abuse Campaign, ukuvimba kokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo kukhanya ukutshaya idwala ngempama, ngoba inani labathatha izidakamizwa liyakhuphuka eZimbabwe. Imali yeStudio 7 kobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abakuhlangothi lwenhlanganiso ye-Southern African Development Community ababona ngokucebisa iSADC ngokuchiyeneyo bakwele Zimbabwe, lapho abahlolisisa khona indlela okulungiselelwa ngayo ukhetho olukhulu oluzayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulaleli likhokhelwa ngumahluleli uTitshembe Dlamini owakwele Swaziland. Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare, uDlamini okhokhela iqula leSADC Advisory Council uthi bazaxoxisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezishiyeneyo ngezokhetho.
Mlokuthi thine sibemalunga libandla lelikaSADC, kulamabandla abandla lamaningana kaSADC, libito laleli bandla kuthiwa iSADC Electoral Advisory Council. Leli bandla leli likaSADC ngilo leleluleka SADC etinsabeni tonke ephathene nelukhetho kulama member states. Lebe sikuteleke lapha kubitwa ngesilumbi ukuthi pre-election assessment mission, usho ukuthi kutohlola ukuthi kulolu khetho lesiyakilo ingabe lelive lilungele ukuthi liqhubeke libambe lolu khetho.
Ugcizelele sithi ukuza kwabo kuleli kuzancedisa ukuba bezwe ukuba imithetho eselizweni iyahambelana na le mithetho esetshenziswa ngabeSADC.
Selilungele lilungele kangakanani ukuthi litobamba lolu khetho lesiyakile? Inhloso yaloku nje kwasho ukuthi awu, iSADC singumndeni, sisuke sendela kutothola ukuthi likhona into inzawo lapho laleli ive litazwangasi libanjiswe khona ukuze litokukhona ukuthi liqhubeke, so that ekugcineni kwakhona sitoba ne-region lobonsi awu, kubusika kwayo kude emisindulo eminingana kuyafunyelwa lawo.
Emhlanganweni ababelawo namuhla lintatheli izindaba abeSADC laba babuzisise ngokukhangelelwe ngabaphathi bezindaba. Enye intatheli izindaba esebenza izimele uGracious Sibanda utshelele umhlangano ukuba intatheli izindaba eZimbabwe kazikhululekanga ngesikhathi sokhetho.
Isefithi yethu owamanje njengentatheli izindaba ayimanga kahle, ngoba njoba libonile laphana emhlanganweni ukuthi intatheli eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba ukulanda imihlangano yepolitiki, ngoba kusuka kube nzima ukuthi mawuyintatheli uziveze.
Lokho kugcizelelwe zintatheli izindaba eziningi ezingene umhlangano lo. Umnumzana Mabutho Moyo okubandla leZANU-PF uthi
abantu beZimbabwe bayabona ukuthi uhulumende weZANU-PF nguhulumende ofisa ukuthi bethuthuke emhlabathini lowo abawulwela kanzima asebe ubambe ngezabo izandla, so hayi asethuki.
Okubandla liphikisayo umnumzana Felix Mafala uthi
sibona amanye ama-journalist e-ZBC le-state media sebe sima kuma-primaries e-ZANU-PF. Lokho kutshengisa ukuthi the unprofessional abame lokho kwenza ukuthi abantu babahloniphe.
Umnumzana Desire Chuma, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kulutshwane okungenziwa inhlanganiso yeSADC ukuguqula indlela ukhetho olwenziwa ngayo kwele Zimbabwe.
ISADC kade yayenza ama-elections lawa, ibuyezwa monitor ama-elections lapha eZimbabwe. But akula inguquko eyayingenzakala. Of course they have engaged the media and they are going to engage other stakeholders, but they have been doing that for quite a long time.
Iqula leli elikhokhelwa nguDlamini lamalunga agoqela unkosikazi noThemba Chubuyeja, umnumzana Makabole Mafiri osebenzela iSADAG lomnumzana Elijah Munyuki. Ukusasa lizahlangana lebandla lezanupf lamabandla aphikisayo ukuthi lingaqeda ukuzwa imibono yabantu libe selisipha iqula leSADAG Organ on Defense and Politics, yona eza kutsho ukuba bazabe bekhona kuqhutshwa ukhetho olukhulu lonyaka eZimbabwe. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi balandela kakhulu udaba oluphanyekwe emthethwandaba yenhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation olumayelana lamaZimbabwe exemption permits azamiswa ukusebenza ngohlangula lonyaka. Bathi kukhanya zindala zombili emthethwandaba ngoba kuzwakala angani amagqwetha enhlanganiso le lakahulumende ehlukene kakhulu kumbono emayelana lamaphephala aphiwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili, 178,000. Abalamaphepha la batshelwa nguhulumende wakwele South Africa ukuba badinge amaphepha amatsha kungakapheli unhlangula lonyaka. Kodwa abaningi bathi abakaphendulwa nguhulumende. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Wazwile ama-argument lezi zinto nhlangothi zonke. Thina njengeZimbabwe community lokho sisaqhubeka sithi thina vele lolu daba lwayenziwa as a political decision, vele lufuna ukuxazululwa as a political decision more than a legal decision. Kodwa ke asikuvimbi thina ukuthi kulandwe nge-legal angle ngenxa yokuthi abanye bavele imbono enjalo, kodwa sisakholwa ukuthi gesture of goodwill eyalethwa nguhulumende nathi sizayi approacha njalo, but in the legal fraternity yeke laba benzela uma-argument sisaqhubeka sikhuthaza abantu bakithi ukuthi kabaphangise ba-applyele ama-waiver ukuze bathole uku-exemptwa from certain requirements ukuthi ba-applyele ama-permit ba-migrate, because from our engagements nama-departments nama-stakeholders iziphathamandla lokho kuyiyo indlela enganceda kakhulu ukuthi abantu bangene ku-mainstream permit, ngoba inayo i-special permit inama-restrictions. Esikukhathelayo kodwa uhulumende we-South Africa yikuthi akunanzelele ukuthi okwenza abantu baze baye e-court yikuthi kunzima uku-migrate from i-special permit usiya ku-mainstream permit imigomo eminingi. Abantu abakwazi ukwenelisa ukungena kulawo ma-mainstream permit and ukuthi akukho easy. And namanje nje noma we-apply ama-waivers lawa sinanzelele ukuthi le website yakhona is handling this poorly, ama-dates okufaka lawo uku-submit ama-documents lawo for asking for a waiver ku-difficult. So singafisa mpela ukuthi ngabe kuyalungiswa lokho.
Ubona ngazani wena ngokulalela kwakho kunoko okukhulunywa emthethwandaba, ubona ngani kuya ngaphi?
Kunzima ukukhuluma isiphetho senkulumo enkantolo ikakhuluma isase-in progress, kodwa-ke whether kuba in favor of i-government or in favor of ama-ZTP holders, i-bottom line ukuthi nayo i-special permit inama-restrictions thize avele acindezelayo, kodwa kumele sikunanzelele ukuthi okwenza abantu baze baye-court yi-certain decision after a precedence of ukunikwa ama-permit abantu sebegxilile impilo zabo la bese kuthiwa hhayi pack and go, umuntu semdala engasazazi ukuthi uzoqonda apha yenzeni. So noma singazi ukuthi izophetha kanjani i-court case, whichever way sisakhuthaza abantu ukuthi apply for those waivers.
Singathi kulubo labo abafaka incwadi ezama-waiver lokunye okuthiyeneyo bayaphendulwa yini Mkhwananzi, kumbe ikuzenzela nje ukuthi bengenzani?
Sebebathathu abaphiwe ama-waivers abezekini impela banjengisdayo bawatholile ama-waivers. Ngine-practical examples abantu abayi-3 aba-aplaye very recently baphiwa. So kunginika ithemba lokho, nakhona nje abantu bebaningi okumele kukhangelwe i-cases zabo. Thina esingakufisa sikucele kuhulumende ukuthi abancedise abantu ngama-waivers la ukwenza ukuthi ba-migrate to ama-mainstream service.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, yisikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Umongameli weMelika umnumzana Joseph Biden ukwele Ireland lapho akhangelelwe ukuba uzaphatheka ekunanzeni kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years yesivumelwano seGood Friday. Lesi sivumelwano sokulondoloza ukuthula salotshwa phakathi kwenhlanganiso zombangazwe ezimbalwa ngomnyaka ka-1998 ngemva kweminyaka eminingi kuxatshanwa kulelo lizwe ngodaba lokubambanisa ilizwe leli leBrithani okwakufunwa ingxenye yesizwe eyinye ingakufuni. UBiden namhla wenze umhlangano oqakathekileyo lomkhokheli wakweleBrithani umnumzana Rishi Sunak. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Darlington Dube odabuka eZimbabwe ohlala kwele Ireland.
UJoe Biden ufike lapha e-Ireland enhlokodolobha ye-Ireland okuyi-Dublin wabonana nesiphathamandla zalapha. Ma ekhuluma yena ngowakumlomo uthi uzokwakha ubudlelwane lezwe lase-Ireland. Simbone efika lapha e-Dublin endlulela ezweni lase-Northern Ireland. Wafika khona enhlokodolobha yase-Northern Ireland okuyi-Belfast. Lakho ofike khona wathi ufisa ukuthi ahlangane lenhlangano zonke zezimbusazwe zepolitiki zase-Northern Ireland. Sizokhumbula ukuthi ngo-1998 owayengumongameli wase-United States of America uBill Clinton nguye owakrekha silo kungala isivumelwano besesibizwa nge-Good Friday esiyiso esayenza kwaba lokuthula phakathi kwezwe lase-Ireland e-Northern Ireland, lapho abantu ababesilwa abanye befisa ukuba yingxenye United Kingdom okwakungama colonizers, abanye besithi cha bafuna ukuzimela. Ngakho-ke umnumzana uBill Clinton unguye owafikelela esivumelwaneni sokuthula belo prime minister owakudala umnumzana uTony Blair. Bagcina sebevumelene lohulumeni wase-Ireland ukuthi izwe lase-Northern Ireland lingazimela kodwa lisale lihlangene le-Ireland lingehlukani kodwa lizimele. Ngakho uthola namhlanje ukuthi phakathi kwe-Northern Ireland le-Ireland akulangcwele.
Kubikwa inkaba kaJoe Biden ikhona ngapho njalo kule island, liqiniso na?
Umnumzana uJoe Biden sizokhumbula ukuthi singathi uyisalwane sakuleli lizwe ngoba abazali bakhe bazalwa lapha e-Ireland. Lokho kumenza azizwe esekhaya ngoba inkaba yakhe kukhanya ikhonapha kwele island.
Wamukelwe njani uBiden isizalwane se-Ireland?
Izizalwane zase-Ireland singathi zilama-mixed emotion. Kukhona abamthokozelayo, kukhona abangamthokozelayo. Abanye bafila sengathi i-United States yathengisa ngabo kwi-United Kingdom okwakuyibo ababe ngama-colonizers abo. Abanye bayajabulela ukuthi kube lobudlelwane lezwe elifana le-United States of America. Abanye bajabulela ukuthi labo abayibona abasebethu ukuthi babe yingxenye ye-United Kingdom bamjabulela kakhulu.
Umnumzana Darlington Dube isizalwane seZimbabwe esixoxelayo ese-Ireland. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi ibutho lakwele Russia lifana xathu lamalwe cacha e-Islamic State. Lethule lokhu kulandela ukuphume kuvideo eveze ibutho lakwele Russia liquma owakwele Ukraine ngenqamu. Lokhu kwakusenziwa ngamalwe cacha e-ISIS. Umbiko lo siwuzwa ngabezindaba abe-Reuters. Amapolisa akwele Netherlands namhla abophe umuntu othethise umongameli Emmanuel Macron wakwele France. UMacron wethekelela kwele Netherlands. Abe Associated Press babika ukuba umongameli Lazarus Chakwera usekhulule uLandu Musa owayengumphathintambo wendaba zekhaya owatholakala elecala lokwenza ubukhohlakali ekuhulumende. Ukhululwe ngekhefu lephasika. Kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lentatheli izindaba eyake yasebenzela umsakazo we-ZBC esisebenza kwele South Africa uNqobizitha Mkandla oselobe ugwalo olulesihloko esithi The Modern Miracle, Thoughts That Make Golden Sense. Umkandla wake wasebenzela njalo iphephandaba le The Weekend and Business Tribune. Kanti wayengusomabhizimusi odumileyo kobulawayo elesitolo esithengisa impahla ezazibizwa ngokuthi Stone Urban Gear. Umkandla uyisikhulumeli njalo esethula amazwi akhuthaza uZulu i-motivational speaker. Untungamili Nkomo we-Studio 7 ubuze umkandla ukuthi ugwalo lwakhe lolu lumayelana lani kahle kahle.
Likhuluma ngokuthi wena ungumuntu. Yini ongakwenza ukuthi uphumelele and ungakwenza njani? Yiziphi izinto onazo? Ngoba ngikholelwa ukuthina umuntu wonke ulazo ngaphakathi. Yiziphi into olazo ngaphakathi ongazisebenzisa ukuthi uphumelele? And into eyisiqoqela empilweni yomuntu ingqondo yakhe. Ungakwazi ukusebenzisa imkhumbulo yakho noma kanjani. Izinto ziyahambela kahle uyabuzophumelela, uzokwazi ukwenza zonke izinto zokuhambele kahle. Ngakho leli bhuku lileziqha ezimbili, ama parts, kuno part A no part B. Nje bese kusiba nama chapters, ama chapters la ngibona awu 15. Kune intro bese kusithi i chapter laqala li intro likhuluma ngama thoughts. Bese kusithi i chapter lesibili ngu the power of love, bese kusiza u the power of beauty, bese kusiza the power of curiosity/enthusiasm, bese kusiza the power of burning desire, the power of creative imagination, the power of the will or willpower. Isinqamiso sesibili upart B siqala ngokuthi you had already started to think even before you were born. Lapha nje sikhuluma ukucisha kube yiscience.
Kahle kahle Mkandla, ungathi ufuqwe yini, kuyini okwenze waloba lolugwalo?
Mfowethu, lolu fuqufuqu logqozi lokuthi ngilibhale lolugwalo lubuya nje ehambeni lwempilo yami engubonile, engihlangane nakho, engufundile, engutholile, mhlambe lalokho engingakutholanga. So kungiphe lona ulwazi nokukhalipha, and then ngase ngithi uyazi ngiyafisa ukuthi nami lokho engifundile ngikwabele laba abanye mhlawumbe ongathola ukuthi basebumnyameni, ngoba ngikholelwa khona ukuthi ngiyuthisha, ngiyakwazi ukufundisa isiphiwo engisitholile leso. Isiphiwo engilaso vele ngizelwe nginakho egazini ukuthi hayi cha, ngiyakwazi ukufundisa. So ngase ngale mfundiso engiyitholile ngiyayibona ukuthi ingaphezulu, and kuyabe kuliphutha ukuthi ngingayithathi le mfundiso ngiyabele abanye. Ngase ngithi hayi, ngizoyaba kanjani, ngizobabela kanjani abanye, ngengasakaza ngengaloba emaphephandaba. Ngase ngithi hayi, uyabona ke lolu lwazi lokwenza lezi zinto ithi ngiluse ngaphambili. Ngase ngithi ithi ke ngiqalele lolu gwalo, ngiyazi ukuthi luzovula ezinye izinto. Njengamanje luvulile, sikhona ama YouTube channel esenginayo la ukuthiwa I am wealthy, nayo nje izelwe iyona le process yokulibhala lolu gwalo. So yikho engathi yikho kwangifuqa or okwangipha umdlandla ukuthi ngilibhale lolu gwalo.
Abangathanda ukuthenga lolu gwalo baluthola ngapi, luthengiswa ngapi?
Olufunayo lolu gwalo, The Modern Miracle Thoughts That Make Golden Sense, lilotshwe yimina uNqobisi Damkandla. Angaya nje noma kuyiphi i-bookstore aye babuza ukuthi angalithola na. Mali ngekho, asho yena, and then bazoli-order. Bali-order kuphi? Ikhona i-website yalo lolu gwalo okuthiwa www.themodernmiracle.online. Yona i-website enayo yonke imininingwane, enazo zonke ama details wami, kwalaweni i-email address uyayithola lapho, www.themodernmiracle.online. kulapho ke athola khona kwala ama link awama online stores. Ama online stores likhona, liyatholakala ku Amazon, liyatholakala ku platform okuthiwa iDraft to Digital. iDraft to Digital inama online stores awu 13. Ngikhuluma ngabo abo Apple iStore ikhona ku Draft to Digital. So mawusebenzisa any gadget ye Apple ya ka Apple, iPhone, iPad, uyakwazi ukuthi uli order lapha online as i-ebook zikhona ezinye izitolo ongakwazi ukuthi uli order and then bazokuthumela iprinted version. So draft digital Amazon, especially for ama international lawa angaphandle kakhulu ngaphandle kwase-Africa, balithola lapho lolugwalo. Bese kusithi eSouth Africa lapha kune Tech a Lot. Uyangena nje ku Tech a Lot ukuthi angifuna ugwalo okuthiwa yi The Modern Miracle, noma uthi ngifuna ugwalo olotshwe ngonqobo izithamkandla.
Unqobo izithamkandla intatheli izindaba yeZimbabwe esebenza kwele South Africa esilobe ugwalo lesihloko esithi The Modern Miracle, Thoughts That Make Golden Sense. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Uzulu weZimbabwe ukhonona ngeholo kanye lokukhuphuka kwentengo yemali kwamanye amazwe ezitolo lomkambo omnyama. Abantu abaningi bahola idola leZimbabwe loba impahla etshiyeneyo ethengiswa ngamadola eMelika. Bathi bathwele nzima ngokuntshintsha imali yelizwe besenzela ukuthenga ukudla lokunye okuthengiswa ngamadola eMelika. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Intengo yempahla efunwa nguZulu nsuku zonke iqhubekela phambili ikhuphuka, ikakhulu uma umuntu esebenzisa idola leZimbabwe. Unkosikazi Pretty Mpofu othengisa emkambo uthi ukukhuphuka kwentengo yedola leMelika sekusenza labo bengasafuni ukuthatha imali yakuleli nxa bethengisa.
Kunzima ukuthengisa kulezi nsuku ngenxa yokuthi ungaze ufune ukuthengisa ngale imali yakithi esithi ibond kumbi RTGS. Kusuka kube nzima ngoba esikhathini ezinye nxa ufuna ukuyahoda ama suppliers amanengi abe funa foreign currency. Okungangokuthi nxa ungathengisa ulutho lwakho namuhla ulale uluthengise nge-RTGS, kusasa ususithi uyadinga imali emkambo omnyama esingathi black market, kuba nzima ukuthi uyithole imali yokoda ngoba ama rates angikhona akhwela every day every hour. So forced ukuthi njengama traders lati sithengise ikakhulu sikhangele sifuna i-foreign currency, okunjenge bond note isiqine singasakuthathi.
Umnumzana Mqondisi Maphosa osebenzela uhulumende uthi bayaphoqeka ukuthi bathenge imali emkambo omnyama ukuze benelise ukuthenga lapho okungcono khona.
EZimbabwe sokuvele sisazi ukuthi singumhlambi kazalufile, imali siyidinga ngazo zonke indlela. Nga usamukela imali yakuleli uyadinga indlela zonke zokuthi uyiguqule ibe imali yangaphandle kwelizwe. Masinyane masinyane usanda kuyamukela ingazi ihlangane lerethi eqansayo, ube susiyathenga ke emashopping la amancane ama-tuckshop agcwele yonke indawo, yikho lapho kungcono khona. Nxa ufuna ukuthenga ngemali yakuleli uyathenga kumagrocery amakhulu, lakho kunzima futhi ukuthi uthenge khonapho ngoba uyathi ukhangela intengo uthi uyaqathanisa laphandle uzabona ukuthi phandle kusala kungcono.
Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association, uthi kulobunzima ekuthengeni idola leMelika.
Bona futhi ukuthi bayasinika imali enengedwe i-RTGS, imali lapha yeZimbabwe, kodwa ukuthenga izinto ezitolo kusebenziswa i-forex, basebenzisa ama-use. Kutsho ukuthi vele imali yethu ayisiyakhwanisa ukuthi siyisebenzise ema-shops khonapho. Kodwa kuyayibangela futhi ukuthi umuntu angayithola isalari yakhe agijime e-black market lapha atshintshe imali ukuthi ibe ama-use, akhwanise ukuthi athenge okumbe abhadale ama-bills akhe. Kuyabangela ukuthi sisale singela imali ngendaba yokuthi i-black market vele iyadula ukuyitshintsha imali leyana.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nomsahadebe, isakhamuzi sakoBulawayo.
Kuyadanisa esikuthola ezitolo ngoba intengo zitshintsha phose malanga onke, ikakhulu nxa ukhangela intengo ye-RTGS lama-US dollar. Ukuthi siyethenga ama-US dollar emkambo kuyadula ngoba akula ntengo emileyo, umuntu lo muntu ulentengo yakhe. Okokuthi ngabe liyahle likhitshwe i-RTGS kusebenze eyangaphandle imali ngoba yiyo elesisindo.
Idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe ayinkulungwane lengxenye emkambo wensitha, i-1500 Zimbabwe dollars, kuthi ebhanga lithengiswa ngamadola ayisitshiyagalolunye, i-$949.82. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk namhla sixoxa ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits olwahlulelwa emthethwandaba wePretoria High Court. C singakagqiba uhlelo lwanamhlanje sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akumelanga abatsha basebenzise izidakamizwa. Abakunhlanganiso ye-Southern African Development Community bakwele Zimbabwe lapho abahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa eZimbabwe lonyaka. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraraka muri yeZimbabwe.